Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzeduza nasi chishanu gunyana 16 2016. Mutunga miri wa MDCT wa Morgan Changirai nevamwe vakuru vebato ravo vorambidzwa kushanyira vasungwa kujeri rechikurubi. Mapurisa oita musangano nevatori venavo avo vari kugunun'una kuti vari kushungurudzwa vachiita basa ravo. Vema chechi voronga kuendesa gwaro renyunyuto kumutungamiri wenyika va Robert Mugabe vachiti ngavasiye basa nekuti vari kukundikana. Mauto nemapurisa orambidza vagari vekwaGutu kuratidzira. Tichakupai nhau dzemitambo yenhabvu yemukombe weChibuku Super Cup. Muchirongwa chedu chinotaura nevaimbi, tiri kutaura nezva Winky D uyo akabura kambo katsva naOliver Mtukudzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page yedu nekudzvanya pakanzi like pa VOA Shona.